Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu cheStudio 7 chamunounzerwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa, nhasi tine hurukuro namukoma Andy Baleni Zemunya, vaishanda naProfet Paul Sanyangore kuVictory World International Ministries, asi vakazobuda mukerekei vachipomera mhosva Prophet Sanyangore yekubira vanhu kuburikidza nekuita chiprofita chavanoti chenhema. Mukoma Andy vazivisa Studio 7 nhasi kuburikidza nemifananidzo yavatumira vari kuchipatara vachiti vakarwiswa nezuro manheru nevanofungidzirwa kuti vanhu vanoshanda naProfet Sanyangore. Taedzawo kuti tibate Prophet Sanyangore tinzwiwo divi ravo panyaya yavari kuupomerwa, asi vadayira nhare yaProfet Sanyangore vanonzi Elder Munadzo vati Prophet havasi kukwanisa kutaura nezvenyaya iyoyi pari zvino. Takaita hurukuro namukoma Andy yatava kukupai vasati varwiswa. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 mukoma Andy.
Indetwa Andy Baleni Zimunya. Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother. Ende takakura tese ndokubva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega, handa kutendeswa nemunhu, mweya wangu ndowakanzwa kuti ini ndauda kugamuchira Jesu ndiri ndega. Pane paunotanga kuona kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi muno zvina mwari here kana kuti hazvina mwari. Besides, even despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako. So inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mubvunzo akawanda according to what my brother zvavaiita. Zvakafanana nekuti when it comes to prophecy, kana vachenge vachiita ma-1-on-1 kwavanoti kubetsaida kwaikwe, kana uchiregister maforms, vanhu vanenge vachiregister maforms munhu akasvika anoregister zita rake, onyora ma-phone number, onyora kwaanobva, onyora chii pamafomu, then obva abhadhara mari yake. Maforms iwayo, do you know kuti aitorwa oenda kuofisi yapastor pasina ari kumbozoona kuti zvizvi kuitika? Then vanhu vomirira vachiti takamirira munhu wamwari 2-3 hours, vanhu vakamirira munhu wamwari kana 4 hours, vanhu vachiita nezuva. Then munhu wamwari votora maforms aya votanga kukoponora, kana ari 15 votanga kumakoponora vachiona kuti zita ranhingi, zita ranhingi, zita ranhingi. And then munhu anenge achiregister uya uya anozopa vanhu mablank papers ekuti vanhu vanyore maprayer request, otinyorei mazita. And then Prophet pavanochizouya manje vakuya, vanongotora pepa remunhu udaiso vongonotsa kuti zita remunhu ndiri handirani. Then mochitanga kubatanidza kuti munhu uyu ndambomuona fomu rake rakadaiso, vochitanga kuprofita namba dzake, ndopambaya mumbuda fo namba dzake, paakazvarwa nekwaakabva, nekudii, nekuti unogara Glenview, kudii kudii kudii. Kuti uchaziva manje kuti fomu randaregistera here ndozviri kuitwa, hauchaziva. So this is the kind of facts dzaiitwa dzekuti unotanga kuita mubvunzo kuti ivo vacho vachatombogona here kundiprofita. Information yekuprofita even zvakafanira kuti yakabuda kunzi Heaven Online, there's never a thing like that. Paraitoita Heaven Online on the Heaven Online, vaito 7 zisa foni yangu inini yandakatobata right now that day, and foni yangu yanga iri turi off. Mukadzi wavaiti ndiri kuprofita vanga vatombomuprofita kanenge atsirika akatoke chi3 vachimuprofita, dai kunonzi kadzi aiuda kukontrol zvandikutaura kaakatoke chi3 atombotanga aenda kuma1-on-1 ndobva aonekwa information yake ndobva wapika. Paipaya paida kutsvagwa footage yekusapa TV yekuti zviende mbiri, zviende mileage. Saka zvakatoita vanhu zvezvaika ndozvavaitoda. Mukoma wangu munhu wekuti anoda fame, anoda kukurumidza kuzikanwa nekuda kukurumidza kuita mari. Zvakafanana nekuti some other time ago pane murume akatorwa zvechitsotsi kubva kuPhD, partner kuPhD achiendeswa kune umwe munhu anga abva PhD. That guy ndobva auya anga ine Amarok, mota yake inonzi Amarok. Achisvika so ndobva aisirwa tsono nevakomana vaanoshanda navo, tsono pasi pemota yake, pasi pasi pemota yake neinjini, tsono neshinda yeblack. Then ndobva auyako haana kutomboziva ndaisirwa tsono iyoyo, ndobva anyonesa pamafomu zake ndobva aita sezvaakaita. And then time yaanga akuprofitwa napastor Sanyangore, pastor Sanyangore ndobva achitanga mudza kuti ndai ndiri kuona masi mota yako yauya nayo ine tsono yakadai 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 yakadai, iwewo wauya kwaka zvakadai zvakadai zvakadai. Munhu yako akuvhunduka, ndobva aenda kunocheka mota ndobvaona zveshuwa pane tsono ya kwakutovhunduka. Achibva unzwa rozanzi right, vanhu vakuroya kwabva kwamutare, vanhu vakuroya unofanira kuti utende, unofanira kuti utobuilda a very big altar. Munhu iyeye he came with his truck. Chakandirwadza ndechekuona munhu achirwadziwa asiya truck rake, uchiona kuti munhu ari kurwadziwa netruck rake. Zviri zvinhu zvekunyepa murunzisa, saka zvinhu zvekuti zvinhu zvaisvitika pakawandisa zvekuti iye unenge uchitoita mubvunzo kuti what is happening. Zvakafanira nekuti vana vekumbare vekumatapi vaanosenza navo vazhinji vacho vanoga chidzi it's game akunzo kana chinge ndakuta deliverance wadika gonzo deso kana time deliverance yakwana anisa chigunu mukano deso bvarutsa gonzo racho then chok chotura video imwe musikana akaiswa razor and dija razor mukano ndobva yaputwa zvokuti haimcheki kwauti time deliverance anisa munhu wini obvarutsa sometime ago umwe mukadzi vakaenda vakoma nevavo ndobva vaenda on a Friday ndobva vaenda kunochera hari yanga ine ropa nezvine like cultural those zvechinyakare zvese kwakunocherera zvinhu izvozvo panyadhi munhu pakona then Saturday vapa vakuenda pashow yavanoita live pashow yeSFM akutanga kuprofeta ndobva atanga kuprofeta chindi kuona imba yakadai so rai mwari ari kundiradza ari kunditora achindiendesa mbare imba yakadai so vanhu variko kuendai munocheka vanobva vachanga kucheka mboonawo zvishuwo hari iyo itoripo nyamba iyi hari yanga yatoiswa nezuro ndakataura pane imwe interview ndikati kana zvandiri kutaura ndichinyeba pamberi pajehovha aiwa mwari ngaanditonge mwari ngaanditonge nemutongo unorwadza kana zvandiri kunyeba ndiri kufuremera munhu wamwari
asi kamubvunzo unogona kusimudzwa mukoma endi ndewekuti sei zvakakutorerai nguva yakareba kuti munge muchizobuda pachena nhasi hakusi kuti pane pamatadza kuwirirana here napasita sanyangure
kutadza kuwirirana mukoma ka mukoma wangu as I said before tichibva tiri vadiki taingotadza kuwirirana towirirana totadza kuwirirana towirirana zvekutadza kuwirirana ka mugariro pamukoma nemunin'ini but this is I see issue yekutadza kuwirirana iissue yekuenda kudenga kubvunzisa zvokuti inini ndiri ndegaka ndinosvika pandinozvibvunza kuti musaa ndichaenda kudenga ini ndichaenda denga rasanyangore ndichaenda bigrod here kana kuti ndichaenda denga rajehovha rekuti uchatanga kubvunza kuti zvinhu zvamaiita izvi newanga usingazvioni here kuti maibira vanhu maitsotsa vanhu do you know what a lot of people they cry achipura for information yeenda achichema so misodzo so wakabata mike uchiti yes papa unongochizwa kuti this is not good masemoyo kunongo kuti this is not right so to me inini it's all about my soul ini it's all about me repenting to God saying I need deliverance I need to be born again zvino izvi I don't think it will go well with me like zvakafanira kuti nyaya yekunzi vakafamba pamusoro pemvura it never happened hakuna zvinhu zvakadaro havanombobvira vafamba pamusoro pemvura inyaya yakagadzirwa mukomana anonzi Farai ndobva aita zvemakombiyuta ndobva wabata nezvinobvaita sei ndobva aibuda chinzi after vangava he's in competition with a lot of men of God munhu wekuti kana akanzwa kuti men of God vakadai so vaita chakati he's quickly after that he's quickly after fame kuti azika anonzi sanyangore is doing this sanyangore is doing this samunhu wandinotoziva and I understand him better zvekunzi hanzi nyingiro dzakazonikwa kunhingiri there's never thing like that zvinhu zvakatokrafto zvezvo anotoita akarivako iye anenge akatorarambao akomana achigadzira zvinhu zvaizvi hakuna zvinhu zvakadaro
asi imi maiwanawo cheuviri here kubva mumabasa ose iyaya
muona zvati chinhu chinorwadza mukoma ndechekudai so pandinoda kutanga kuona zvinhu ndepekuti unotanga kutarisa maresults kuti pazvinhu zvese zviri kuitwa of course munhu anoratidza kuti vanhu vese vari kumuziva sezvaari kuda vanhu vese vava kumuziva but pazvinhu zvese zvaanenge achiita nekuita maresults ese unocheka maresults acho anga asipo zvekuti zvamumubvunza mabvunzira kuti mune zvamaiwana hapana chataitowana actually vanhu vakatomukomberedza vanhu vatatakamukomberedza inini amanges nevamwe vese vakamukomberedza mukauya kuzimbabwe munhu wamwari munorwadziwa nonzwa pitini marombe ekupedzisira vanhu vakakombedza sanangore marombe ekupedzisira including iye wacho zvinhu zvaanotora zvevanhu zvekutora nechitsotsi nechii unozocheka after 2 months after 3 months chaenda chatorwa after 2 months 3 months chaenda chatorwa anenge sina chinhu munzvisa saka inini if I'm to say I benefited something I never benefited anything because hakutorina kuvips world kune level yepoverty inorwadza because of these things so inini I got to open whereby I saw kuti zvinhu zvikatiri kuenda ka one of these days we are going to kill even moon kuti timbonzi tiende pamusoro and inini I no longer want to be part of it
saka izvino izvi mune imwe kereke yamaya kupinda here kwekuti makasviko reurura mabasa esa
this is maybe ndingamboti a week ago I'm just trying to settle my mind even my security I'm getting threats from this and this so I'm not trusting anyone so right now I'm not in a position ekutodaro in a time ndichatosvi nditsvage but right now ndirikuswera mumba pamba pandogara ndombochinja ndoenda apa I'm not even kubuda chacha ndirikutokuri kunetsa kubuda I can't do anything right now
ko kana muchizvityira upenyu hwenyu makamhangara here kumapurisa
ndozanditi life yandikurarama ndeyekutika kuti ndiende papolice chapchap ndirikutotya kuti ndichitofamba bcause munhu wese atoziva kuti anogona kuenda nzira yakadai anogonaona nzira yakadai but right now nditori ine plan yekuti ndoita sei kuti ndireporte this case pasina kutobuda kuri kutonetsa because I'm getting so many threats makozi andiri kurisera maprivacy mamwe acho mari just weird life yandararama for the past 4 days is just weird
Matima mboezo here kuti munge mchigarisana na iyo Pastor Sanyangore mchitaura nyaya iyo makatarisana.
Andina unzisa mbunzo tichitaura kutara
kuti kutaura pama yakabuda muchechi imi makakwanisa here kugara nawo pasi muchivataura kuti ndafunga ndatora pfungwa yakati ndonzira yandaya kuteverai.
You cannot change munhu mararamira arwiti. Chikuita kuti vana vake vaende kuchikoro. Bhozi ukatodaroka unenge watozvitengesa newe kozi unenge wato ini the only thing I could do was you go out ndobva ndabuda ndakatozotaura ndakunze kuti right inini ndichandabudira ndechakati ndechakati nechakati 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 ndakaona ndikada kuzotaura ndichirimo zvinogona ndikanganisa kuti ndo mararamira acho zvikutopa vanhu sadza izvozvo zvechitsotsi nekubira vanhu zvechitsotsi nekunyebera vanhu
asi mashoko iwaya amuri kutaura nekurorura kwamuri kuita munotarisa kuti ramangwana rekereke yake rinenge rakamira sei nokuti pamwe vamwe vanenge vakungofunga kuti isawa grep.
Inini munhu wangu andingazozive number 1 andiprofite kuti church yake mangwana nika katasi but chandingada kutopa comments on that kuti inini wacho number 1 ndinomuda zvinzezva ndiri kuita zvazvukuita because ndiri muvenga no ndinotomuda and ndiri kutoda kutorwirwa mweya wake kuti paanofao agoenda kudenga other than kuti anyebere vanhu achiita zvichiprofita nezvichitsotsi nezvita sei kuti awane mari at the end of the day aregedzonda kudenga if akaripenda akatochinja chechi yake kutanga kuti zvinzviri proper ayo mwari ngaakudzi zvekuti ichakure ichato sei well ipapo handizoziva zvangu bcause munhu wandinoziva kuti haapererwe nemaplan ipapapa pandakatobvako recently pandakatobvako vane chimwe chavaitoronga chemukadzi akabuda chechi ndobva watanga kuronga chekuti vaiti tida kuuraya imbwa then tocheka musoro wacho tenda ndinopfekera pabridge pamba pake pasi then ndochizoprofita ndiri palive on Star FM ndichiti ndikuona pamba pakadai pakadai aobvious achavhunduka obva azodzoka ouya kuchech wachiti ndoda deliverance ndochinhu chavaitoronga ichocho and they make sure kuti zvinhu izvo zvaenda pamapepanhau zvaenda pasocial media vanhu vataura nezvazvo just their aim.
Ya ibasa rakaoma aiwa tinokutendai zvikuru mukoma and nekuwana mukana wekutaura nesu nekuziviswa vana vaZimbabwe mamiriro akaita kunze uku.
Well, thank you so much.
Manga makateerera kuhurukuro yatanga tichiita namukoma and Baleni Zemunya avo vaishanda naprofet Paul Sanyangore kukereke Victory World International Ministries. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.